Hatina kunyanya kukatira mazwa nekuti basa ratinoita rinotsigira zvakanyanya zvabuditswa neAl Jazeera. Gore rakapera takabuditsa gwaro raionesa kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inokwanisa kusvika $157 million pamwedzi nenyaya yegoridhe riri kubuditswa nemakoroniera. Asiwo chatikachamadza hacho maitirwo azviri kuitwa. Ende vamwe vanhu vacho vari involved mukubuditsa goridhe vanhu vakaita sana Henrietta Roshakwaya, vakaita sana Hubert Angel nemacriminal networks avainavo zvinoshamisa. Kuvanyore kwacho matsanangurira anoita Hubert Angel kuti chero nguva anogona kungopinza kana kubuditsa goridhe munyika, hakuna anomubvunza. Zvati kachamadza. Ende mubvunzo ndewekuti vangani vakapiwa maresonance ivavo ekuba upfumi hwenyika pasina chaanobvunzwa. Totarisawo zvekare kuri kucherwa kwacho makorokoza vanhu vanenge vachitambura upenyu hwavo kuti mbavha dzikwanisa hadzo kuita mari asina kana chaari kurasikirwa nacho. Zvinhu zvinosuwisa.
Tinoona kuti pakabviswa vaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vakanzi nevakapinda vachitora chigaro chavo vaida kubvisa matsotsi akanga akapoteredza vaMugabe. Pane zvakashanduka here kubva vaMugabe vabviswa nezviri kuitika izvi? Tichiona kuti munguva yavaMugabe pakamboshayikwa mangoda aikosha 15 billion zvakatotsinhwa naivo vaMugabe.
Pana chachinja, ngoma ndiyo ndiyo. Chinhu chikuru chinofanira kuti vanhu vazive ndechekuti muna 2017 hurumende haina kuchinja. Vanhu vanga vangori muhurumende yavaMugabe ndo vakaita takeover. Saka hapana vanhu vakauya vaine pfungwa itsva yekuti tinoda kuti tisimudzire nyika. Yanga ingori nyaya yekuti wamukana wedu wekuti timbodyewo, asi huori hwakangopfuurira mberi sezvanga zvichimboitika panguva yavaMugabe. Uye vaMugabe vanga vasingabiri ega, vanhu vakavabvisa ndo vavaingoba navo. Saka hapana chinhu chikuru chataitarisira kuti chichachinja nekubviswa kwavaMugabe. Saka zvirikungoratidza kuti pfungwa yagara irimo muhurumende kuti upfumi hwenyika hunofanira kubhenefita vakuru pamwe chete nevavanodyidzana navo kune dzimwe nyika. Pfungwa iyoyo ndoya vangori nayo, ndoya paradza nyika, ndiyo iri kuita kuti hurumende ishayiwe mari yekuisa muzvipatara, yekuvaka migwagwa, yekumutsiridza maindastry, nekuti pfungwa yehurumende ndeyekumora vozvipfumisa ivo nemakoronero yavanodyidzana navo.
Tichiona kufumurwa kwaitwa nyaya iyi nepenyuro yeAl Jazeera, pane zvidzidzo zvingafundwa here nevari muhurumende mune ramangwana panyaya idzodzi dzekuburisa upfumi nechikiribiri kana nechisotsi chiri kuitika umbavha? Hungamiswa here umbavha uhu nekufumurwa kwaitwa vanhu?
Hapana chidzidzo chiripo, nekuti hurumende inofanira kutungamira nemuenzaniso. Saka mazita ari kutaurwa apa zvinoratidza kuti nyika haina utungamiri. Hapana wekuti vechidiki vanoyemura kuti ndinodawo kuti nditeedze tsoka dzanhingi nekuda kwekururama, unhu, kuzvibata, kuzvidzora, kufungawo vamwe. Hatina mienzaniso yakadaro.
Asi tomboti zvinhu zvakagadzikana vamaguhu, zvii zvinofanira kunge zvichiitwa pakanga pabuda umboo hwakadai?
Paifanira kuti kana pabuda umboo hwakadaro, hurumende yaifanira kuti vanhu ivavo vasungwe kana vari muzvinzvimbo zvehurumende vobviswa. Kana kuri kuti RBZ institution yazara neuori inovharwa, potangwa zvitsva. Vanhu vakasungwa vakambobviswa musociety kwemakore, yes, panenge paine chidzidzo chekuti vanhu vanenge vachiti ukaita sanhingi unokanganiswa upenyu hwako. Asi muZimbabwe makoronira vanhu vanotonzi mamodel haana kwaanoshanda asizi milioneri.